COVID-19 yachinja muitiro watinoita zvinhu zvakawanda, including my funerals and things like that. But manje, there should be a balance. So I think tikasvika paextend yekuti takutaurira vanhu kwekuviga vafi, chero pasi rese, as much as the COVID is all over the world, it's a drastic measure. I don't think that's going to give them the results they are looking for, because in Zimbabwe says that most people are not going to be able to usually share our cities. We are not going to be able to go to the country to America or towns or to go to and things like that. So I don't know if you know, this was a very ill-thought directive. We can't have a command system. Iwo kuti ma citizens they are not involved.
Asi hurumende inogonawo kuti sezvamambotaura kuti iri kuedza kuti idzivirire kupararira kwechirwere ichi. Muonese kuti chikonzero chakadzamavo here ichocho.
Todotoda kuti hurumende iite whatever is necessary within reason kuti chirwere chisaramba chichipararira. Chandiri kuona chiri kunetsa apa ndechekuti hurumende iringopa madirectives, but haisi kutarisa kuti are they making sense. Kana mukaita lockdown vanhu vasingazoti vachawana kupi chikafu, it's a problem. If you suddenly tell maZimbabweans kuti no, you can't go and bury your loved ones pakavigwa madzitateguru and so forth, it's not a solution that I think is going to be acceptable to Zimbabweans. So we could still have vanhu vachinovigwa kumaruwa kana kwavanenge vafunga kuti ndokuno kwavanoda kuvigwa. Vamwe vanotofa vanyora ndoda kumundivige pakati apa. Saka kuti tisarespect that when we are able to do it, which means that munokwanisa kunoviga vashaya vaya kana kuri kumusha, but manumbers ari kuenda kumusha kunoviga vanhu vosiyana. Poitwa mapractices the social distances here, ma face mask and so forth. The same can still be done without this very draconian measure iri kusuggestwa kana kuti iri kuda kuimplementwa nehurumende.
Deni kuzi munokwanisa kuvapawo mazano, maiti vaibatisei nyaya iyi?
Zvandaitaura ndezve number one, madzishe anotenderana here ne this kind of measure, because ndo matraditional leaders. Maconsulta here the ordinary Zimbabwean citizens kuti how will this affect them. Number three, I think that they should use a mechanism yokuti vanhu vavige vashayikirwa navo kwavanokwanisa pasina this measure, because even mukati vanhu ngavavigwe mumacities, the next thing we're going to see maecongestion kuri kuvigwa vanhu kuya. Saka makirieta futi dambudziko recovid-19 ikoko, even though you are trying to solve. Saka handingavakurudzira ndezvekuti vasati vaita this kind of recommendations vaconsulte, ngavaconsulte ruzhinji, ngavaconsulte machiefs, ngavatarisire kuti tiwane result yatiri kuda. The main thing ndezvekuti whether vanhu kuenda kumachechi, whether vanhu kuenda kumafuneral kana mamwe magatherings which people can't afford not to do, tinofanira kunge tiri kuita ma measures ekuminimiza COVID. Saka I think they should spend more time to raise awareness, because I think this idea is going to be rejected by Zimbabweans.